Vechiduku vanobvunza kuti, ndingaitei kana ndichirwara, chikamu 3. Kazhinji vanhu pavanenge vachiyaruka, vanenge vaine simba rakawanda uye vari vatano. Asi vamwe vanonetseka nemhaka yeurwere. Ndizvo zvaurivo here? Kana zvakadaro, uchakurudzirwa nezvakataurwa naVloria, Justin naNisa, avo vari zvapupu zvaJehovha. Inzwa kuti vari kuzviitawo sei pasine nematambudziko ourwere avainawo. Floria.
Ndakabatwa chirwere chefibromyalgia ndine makore 14. Pandakazosvitsa makore 20, ndakanga ndavawo nearthritis, lupus uye Lyme. Zvakaoma kuti uite zvose zvaunenge uchida kana uchigara uchingonzwa kupera simba. Pane dzimwe nguva muviri wangu waimbopera simba kubvira muchiuno zvichidzika zvokuti ndaitofanira kushandisa wheelchair. Kutadza kuita zvinhu zviri nyore zvakadai sokunyora kana kuvhura bhodhoro rejemu ndiko kwainyanya kundirwadza kupfuura urwere hwandaiva nahwo. Pandaiona vamwe vana vachifamba, ndaizvibvunza kuti ko ini chinonditadzisawo chii. Ndaizviona sendisingabatsiri. Ndinotenda kubatsirwa kwandakaitwa nehama dzangu uyewo nevandinonamata navo vezvapupu zvaJehovha. Vandinonamata navo vanowanzondishanyira uye zvinoita kuti ndisanyanya kusurukirwa. Vamwe vanondikoka kuti timbonofarawo nevamwe, kunyange zvazvo zvisiri nyore kuti vandisimudze kubva muwiricheya vachindipinza kana kundibudisa mumota. Vechikuru vatinonamata navo vanondibatsira chaizvo nokuti vanonyatsonzwisisa matambudziko anosangana nomunhu anenge achirwara. Vanondibatsira kuti ndisazvipa mhosva nokutadza kuita zvimwe zvinhu zvinoitwawo nevamwe. Pandinenge ndiri kumisangano yeungano nevamwe kana kuti ndichita basa rokuparidza ndipo pandinonyanya kufara. Izvi zvinondibatsira kuona kuti pasine neurwere hwandinawo, ndakangofananawo nevamwe. Ndinoziva kuti Jehovha anotipa zvatinoda kuti tigone kutsungirira. Somuenzaniso, Bhaibheri rinoti kunyange zvazvo nechekunze tiri kupera, nechomukati tiri kuitwa vatsva zuva nezuva. 2 Korinte 4, verse 16. Ndiri kunyatsoona kuti ndizvo zviri kuitikawo kwandiri.
Zvokufunga nezvazvo. Kana uine urwere huri kukutambudza, zvakanakirei kuti ushamwaridzane nevamwe. Kana uri mutano, zvii zvaungaitawo kuti ubatsire anorwara. Justin.
Ndakadonha ndichibva ndatadza kusimuka. Chipfuwa changu chairwadza uye ndaitadza kana kupfakanyika. Ndakamhanyiswa kuchipatara. Pakutanga, vana chiremba vakatadza kuona paiva nedambudziko. Asi zvakaramba zvichiitika kakati wandei, uye ndipo pavakazoona kuti ndine chirwere cheLyme. Chirwere ichi chakakanganisa mashandiro anoita tsinga dzinofambisa mashoko mumuviri wangu. Patova nemakore akawanda kubvira pandakabatwa nechirwere ichi, uye nanhasi chinondidederesa zvokuti dzimwe nguva ndinotadza kudzikama. Mamwe mazuva muviri wangu unenge uchirwadza, kana kuti zvigunwe zvangu zvinenge zvichirwadza zvokuti ndinotadza kana kuzvifambisa. Zvinoita sokuti majoini angu akapfupfunyika. Ndaiwanzozviudza kuti ndichiri mudiki zvokuti handifaniri kurwara seizvi, uye zvaiita kuti ndiite hasha. Mazuva ose ndaichema kuna Mwari ndichiti, ndakaparei, ndakatombofunga kuti Mwari andisiya. Asi ndakazofunga nezvaJobho wemuBhaibheri. Jobho akanga asinganyatsozivi kuti nemhaka yei yaisangana nematambudziko akawanda kudaro, asi akaramba akatendeka kuna Mwari. Kana Jobho akakwanisa kutsungirira matambudziko iwayo akakura, iniwo chii chinganditadzisa? Vakuru vari muungano yedu vanonditsigira chaizvo. Vanogara vachindibvunza kuti vazive kuti ndiri sei. Mumwe wavo akandiudza kuti kana ndine zvandiri kuda kutaura naye ndimufonere chero nguva. Ndinotenda Jehovha mazuva ose nokundipa hama dzakadai. Dzimwe nguva patinenge tichirwara zvakanyanya, tinokanganwa kuti Jehovha ari kuziva dambudziko ratinaro. Bhaibheri rinoti, kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira. Psarema 55 verse 22. Ndizvo zvandiri kuedza kuita mazuva ose.
Zvokufunga nezvazvo. Hama neshamwari dzingakubatsira sei kuti utsungirire dambudziko rourwere raunaro? Nisa.
Pandakanga ndava nemakore anenge 16, ndakabatwa nechirwere chemafan syndrome, icho chinokanganisa mashandiro emajoini, uye chichita kuti asava nesimba. Chirwere ichi chinogonawo kukanganisa moyo, maziso, uye dzimwe nhengo dzemuviri. Handirwadzi wangu mazuva ose, asi pazvinondibata ndinoyuwira. Mazuva ndakaudzwa kuti ndicho chirwere chandinacho, ndaigara ndichichema zvisingaiti. Ndainetsaka kuti ndinenge singachagoni kuita zvimwe zvinhu zvaindinakidza. Ndinofarira kujaivha, saka kufunga kuti rimwe zuva ndinogona kurwadziwa zvokutotadza kutamba kana kufamba chaiko, zvaiita kuti ndizitange kunetseka. Sisi vangu vakandibatsira chaizvo kuti ndisagara ndichingonetseka nezveurwere uhu. Vakanditi ndikaramba ndichingonetseka, ndaitozowedzera kurwara. Vakandikurudzira kuti ndirambe ndichinyengetera, nokuti Jehovha ndiye chete anonyatsonzwisisa dambudziko rangu kupfuura mumwe munhu. Vhesi inonyanya kundikurudzira ndiPisarema 18 verse 6 inoti, ndakaramba ndichidana kuna Jehovha ndichitambudzika, ndakaramba ndichichemera Mwari wangu kuti ndibatsirwe. Akanzwa inzwi rangu ari mutemberi yake, kuchema kwangu ndiri pamberi pake kuti ndibatsirwe kwakabva kwasvika munzeve dzake. Vhesi iyi yakandibatsira kuona kuti pandinonyengetera kuna Jehovha uye pandinokumbira kuti andibatsire, anondinzwa uye anondibatsira. Ndinovimba naye nguva dzose. Ndakaona kuti hapana chakaipa nokumbonzwa kusuwa kana kunetseka nezvedambudziko ratingava tiinaro, nemhaka yekuti zvingorimo vanhu kuti vanzwe kudaro. Asi hatizofaniri kuita kuti manzwiro iwayo azosvika pakutishayisa mufaro kana kuti kubva zvakanganisa ukama hwedu naMwari. Haasiye anokonzera matambudziko edu, uye haazombotisii chero bedzi tikaramba tichimunamata nemwoyo wose.
Zvokufunga nezvazvo, tingati Mwari ndiye anokonzera matambudziko atinosangana nawo here?